Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 10 2020 Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. Dora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya izvo zvaikupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma 2007 na2008. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chizvarwa chekuThailand chakatiza muchipatara cheWilkins muHarare nesvondo chinonzi chadzoka choga kuchipatara ichi uko chazoongororwa kana chiine hutachiwana hwecoronavirus kana chirwere cheCOVID-19. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza nepfenyu reZBC kuti murume uyu aonekwa navana chiremba uye zvabuda muongororo iyi zvanga zvichitarisirwa kubuda nhasi. Pataenda pamepo tanga tisataziva kuti zvii zvabuda muongororo iyi sezvo takundikana kubata Dr. Chonzi. Murume uyu anonzi akabva kuThailand mazuva makumi maviri adarika akaitwa ongororo yecoronavirus pakupinda kwaakaita munyika izvo zvakaratidza kuti muviri wake waidziya zvakanyanya. Izvo zvinonzi zvakazoita kuti aendeswe kuWilkins Hospital uko akazonongotsakatika. Hapana atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe kunyange hazvo paine vanhu vana muSouth Africa vanonzi vakawanikwa vaine hutachiwana hwecoronavirus nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vave nechirwere ichi munyika iyi pavanomwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakamboegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Chiitiko chakashamisa zvikuru uyezve chiri very unfortunate kuti murwere anga tize pachipatara. Asi kana taakuongorora isu tinoona kunge dambudziko racho nderekuti chokutanga awareness ishoma mucommunity medu vanhu vasati vaakuziva kuti kana vane masymptoms vanofungwa ndeekora unoita sei unoenda kupi. Chechipiri ndechekuti izvo kunyange machiremba acho hatisati taakuziva kuti pakaya kesi yecoronavirus munoibata sei. Kuwilkins vanogona kunge vaakuziva asi nyika yese haisati yaakunatsa kuziva. Information haisati yanatsa kufamba saka ministry yedu yatinonokei kuita matraining nokufambisa information nokuudza machiremba vanove ndivo vachange vachidhila nemacases aya. Kutiza kwepatient muchipatara kuri unfortunate kunoratidza zvakare kuti chero administrative system yacho nemasecurity guards vanovhara mabhomu epamagedhi havasi kunatsa kuziva zvinofanira kuitwa nokuti munhu yakatovhurirwa bhomu kuti abude.
Tanzwa kuti muSouth Africa mune vamwe vanhu vana vakawanikwa nezuro vaine utachiwana hwecoronavirus zvichisvitsa pavanhu vane coronavirus kuvanomwe kana 7 munyika iyi. Zvii zvamungataura kuti tichiona kudyidzana kwatinoita nekufambidzana neSouth Africa?
Chokutanga ndechekuti ingozi yatova padhoo pedu. Hapana maitiro okuti tingati izvo vanhu vekuSouth Africa vangaite corona isitoshayiwa. Nokuti vanhu vanofamba zvikuru especially kubva kuBulawayo vachienda kuSouth Africa. Saka zvazvinoreva kwatiri ndezvekuti corona yatova muberevere medu irimo muZimbabwe. Uyezve zvogona kureva kuti isu tirikungotadza kungoibata tinotora nemacases anotiripo kugara munyika asi hatisati tadiagnoza. Saka tokurudzira hurumende yedu kuti iincrease vigilance nemonitoring yayo kumaborder post nekuwedzera zivo muvanhu nokuti vanhu vanofanira kuuya vega voluntarily kuzorapiwa nokutestiwa. Toda kukurudzira hurumende zvakare kuti ngative nenhamba dzinofonerwa district rimwe nerimwe, ive nenhamba dzekuti munhu anofona ari kumba kuti ndofunga ndane masymptoms, ndozvo zvandinofunga kuti tofanira kuita.
Munoona zvichikwanisika here kuti kuwane kana vana utsanana vanofamba vachitesta vanhu mudzimba?
Zvinokwanisika zvikuru nokuti taitombozviita. Taitombori nedipartment recommunity nursing services rakasimba chaizvo muno Zimbabwe. Department iro harina kuvharwa, kungoti izvo hurumende haisi kuprioritiza nokuisa mari mumadipartments iwayo. Saka tokurudzira hurumende kuti tidzivirire ngozi huru yatakatarisana nayo, ngavaise mari yakawanda kucommunity nursing. Nekunana utsanana ivavo vanoshandisa vakawanda maenvironmental health technicians vanokwanisa kubatsira kuti tirwisane necorona iyi.
Vanga vari vakaumbo yegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunare kukwekwe neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Gurukota rezvekurima vaferenzi chiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere kana nyama kubva kumombe dzakafa dzoga. Vachiti vanoziva kwazviri kuitika vanofanira kumhangara nyaya iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, vashiri vati hazvibatsiri kuti vanhu vanongotaura vasingauye nehumbowo.
And I would like to request any of our citizens who might have information on where this practice is taking place, that is of slaughtering infected animals or sick animals, to communicate that to the authorities here.
Vati bazi ravo rine vashandi vatatu muwadhi yega yega munyika, uye hapana umbo unotsigira zviri kutaurwa pamadande mutande. Asi vati bazi ravo nebazi rezveutano vakuongorora zvitoro zvese zvinotengesa nyama kuti vaone kuti mutemo uri kutevedzwa here. Vati bazi ravo reveterinary services ndiro rinoongorora mombe dzisati dzaurayiwa kuenda kumabucha. Vati ione kuda kwezvirwere zviriko, bazi ravo ramisa kufamba kwemombe kubva kunzvimbo dzine zvirwere. Vashiri vabvuma kuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe zvakaita seanthrax nefoot and mouth, asi vakati vari kutora matano kurapa mombe dzine zvirwere izvi.
Chechitatu ndo yandati inonzi tenderiosis kana kuti January disease. Chirwere chinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti zvishambwe zviripo zviya zvakaita zvebrown, tunenge tukwati tushambwe twacho ndo tinotakura chirwere chetenderiosis. Chirwere chinonyanyo wanikwa mumwedzi ya December kusvika mwedzi wa March, pakunenge kuchinaya mvura ndo pazvinowanda zvikwekwe izvozvo. Kuzvidzivirira, vanochengeta zvipfuyo kunyanya mombe vanofanira kunge vachidhibhisa kamwe chete pasvondo ega ega, vasingasvetuke imwe svondo.
Vashiri vati hurumende ine urongwa hwekurapa kana kudzivirira mombe zviuru mazana matanhatu munyika yese, uye kusvika pari zvino varapa mombe dzinodarika zviuru zana nemakumi mashanu. Vakurudzirawo varimi neveruzhinji kuti vadhibise mombe dzavo kamwe pasvondo kuti vadzivirire zvirwere izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kusangana nenhengo dzedare reSenate kuitira kuti vakurukure nyaya yemitero inofanirwa kubvisirwa vemabhizimusi pamwe neveruzhinji zvichitevera kudonha kwaita misika yemari nepamusana pecoronavirus. Vagari vemudunhu reMichigan vari kuvhota nhasi chipiri chenikurume musarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica. Dora remuZimbabwe riri kuramba tishaya simba zvakanyanya izvo zvave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma 2007 na2008. Zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvinhu zvakawanda zvave kudhura zvakanyanya zvekuti vamwe vanhu vave kuti danho rekushandisa dora remunyika raramba kushanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kukuwadzana paurongwa wekuchenesa nzvimbo iyi munandira, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vainge vadzora dhora remunyika sezvo pasina nyika ingararame isina mari yayo.
Kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika inosungirwa kuva nemari yayo. Kuti nyika ibudirire, kune zvinoitwa kuti itsigirwe mari iyoyo igosimba, asi inomborwiswa. Chaizo chaizo, inorisa. Imwe ichiriswa nesu pachedu, nokute nchingo isora kuti atidi, atidi. Oh, haudi zokwako, ushida zokwavamwe. Vachinda kwavamwe kausa gara kwakwako.
Asi, mutungamiri webato guru rinopikisa MDC, Vanelson Chamisa, vakatiwo zvekuda kushandisa dhora remunyika azvishande. Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vezvematongerwo enyika vangataura havo, asi panyaya dzezveupfumi nemari handivo vanoudza musika wemari zvekuita.
Kunyange hurumende ida kuita kuoma musoro kuti mari iri tinoida haikwanisi kumanikidza market, nekuti market ndiyo inotonga nyaya dzeeconomics, hazitongwe nepolisi, inotongwa nemarket. Saka kana isina simba mari iyoyo, second function of money inonzi medium of exchange, haichatoiti kozi yakurambwa, nekuti unobvuma ndiani mari isina simba.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatendawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemari yekunze.
Inyaya inotenderera kubudikidza nekuramba kuchikura kuri kuita mabhizimusi anoshanda zvisiri pamurawo, aya atinoti mainformal business. Saka mukazviongorora muchaona kuti vakawanda vacho havana kwavanonzerwa kuti vanenge vachishanda sei. Saka naizvozvo vari kungoshandisa mari yekunze, madhora ekuAmerica kunyanyanya. Ndo saka munoona kuti pese panonyanya kudiwa mari yekunze, kana pangava panenge pachida kutengwa zvinenge zvichibva kunze kwenyika maimport, tinoona kuti dhora remuno rinoshayiwa simba. Saka mukatarisa nyaya yeinflation yendiyai izvi zviri kuramba ichikwira, saka kukwira kwayo kunodereka simba rezimudhora. Saka nekuderera kuri kuitawo production zvigadzirwa zvemuno, imwe nhau iyoyo inokonzeresawo kuti kana pasina production yakaringana mari haingasindi.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo panoda kutoisa musoro pamwe chete kuti dhora remuZimbabwe rishande zvakanaka.
Kana zara yaruma kana nhamo yarowa, chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vane chikonzero chekuti vataure kasi yemari yamakatipa iyo inenge yakutotipandukira, haichakwanisi kugara kana mumbodo dzedu. Asi tinenge chodiwa ndofunga togara tichikurudzira tichiti kuti mari iyo ane simba ngairege kuramba ichingobikwa kana kuti kupirindwa muchingezi. Ndozvotoramba titaura nyange nehurumende kuburikidza nebhanga hombe rinova reexecutive nenyika ineyi. Saka kwatiri hondo hombe yange isiriyo kuti ngatidzokere kuUnited States dollar, kana tingatidai hondo yedu hombe iri pakuti kana simba remari yemunomu richizowanika rinowanika kupi. So muchaona kuti zvose tsananguro nekusangana kwatinoita neutungamiri wahurumende inyaya yekuda kuona kuti iyo mari yemunomu chichingaita kuti isaramba ichikoromoka kubva pamusoro pezvamuri kuona ichibuda zvakare.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti hapana chembwa tenzi vararira mutakura, nekuti kana iyo hurumende yave kuramba kutambira dhora remunyika.
Ivo ndo vatiri pamberi kutoramba dhora ravo Zimbabwe dhora. Chechipiri ndechekuti chiri kuita kuti tirege kushandisa mazimu dhora aya kunyanya mumaketi, takutedzera hurumende as market players inhawa yekuti mari yezimbabwe yapera simba mari inofanira kunga ine anzi ma functions of money kuti mari inzi mari chii chinotaura kuti mari inzi mari mari inofanira kunga ine simba rekuchengeta hupfumi unonzi pachirungu store of value saka ungatiri wakagara nemazimbabwe dollar wallet woti hanzi ndine mari 10,000 bond ndakapfuma haichina simba iroro saka naisina nekuti yadyiwa neinflation
munyori mukuru musangano rezctu vajafet moyo vanotiwo kumushandi zvino hazvina kumira zvakanaka
saka taona maprices nguva nenguva dhora parinokwira tiona maprices achikwira chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva asi mihoro yevanhu haisi kukwira
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekunze kwenyika dzakawanda kusanganisira dora rekuAmerica muna 2009 mushure mekunge dora remunyika rashaya simba zvakanyanya asi gore rapera hurumende yakazoti yave kudzokera mukushandisa dora remunyika chete ndakamirira studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu
Veruzhinji vaungana muHarare nhasi vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitai Dzamara apo amai vava Dzamara ambuya Benhilda Dzamara vachema zvinopisa tsitsi Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi
Ambuya Dzamara vachema zvinopisa tsitsi panga pachiitwa munamato wokukumbira musiki kuti vanyevenutse mwoyo yavo vakapamba vaitai Dzamara kuitira kuti vamudzose kana kuti mhuri yavo izive zvakaitika. Vachitaura mushure memunamato waitwa pane imwe chechi muHarare, Ambuya Dzamara vaudza Studio 7 kuti kusaziya kuti mwanakomana wavo mupenyu here kana kwete zvinhu zviri kuvadya mwoyo zvakanyanya.
Ane chekutaura iko zvine handina ndakatopererwa ndichinoita risiro kuti asi ndosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti takuziva kuti ari papi mupenyu here akafa here hongu kutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa mafiro ndoanosiyana asika toziva kuti paupenyu hwedu hwekurarama nechiwanhu munhu anofa achipishirwa musi wote apa ndo paderenda zvino apa hatina kana mhinduro yokuti mupenyu akafa
Ambuya Dzamara vati vari kukumbira ruregerero vakamirira mwana wavo kuti kana ane waakatadzira vavewo nemwoyo wokumuregerera kuitira kuti adzokewo kumhuri yake
inini samai tinongokumbira kune vatungamiri vakuru venyika kuti kana varivo vane mwana wangu kunyange avatadzira tinongokumbirawo rudo nengoni kubva kwavari vamuregerere tizorerewo mwana kumba nyama nemweya zviri pamwe chete ndakumbira ndawarara handisi mutsvene asi ndokokumbira tidai kwatinzwirawo nyasha kwanzwirawo mhuri yaitai ngoni mazvita
Ambuya Dzamara varumbidzawo muroora wavo huye ari mudzimai wavaitai Dzamara amai Shefra Dzamara nekutsungirira kwavari kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yakasiyiwa nemurume wavo
zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe chete chiripo ichocho chingave chikafu kana pasina zuva iro tozva kuti tosi hatina asi rwendo rwacho rwakaoma zvakaoma nekuti nyaya yevana iyi kuchikoro chekuteka chekudya hongu marongera amwari asi ini ndongoti mwari dai matipindurawo samai wekubereka ndine ronda rinondirwadza pamwoyo dai mwari watipindura ndinoziva kufa kuriko handimunhu kana azvarwa chakutora kufa asi tanzira nzira yemwana wangu ndo inondirwadza kana ari mupenyu kanga avatipe
mukuru wezimbabwe divine destiny Bishop Anselimo Magaya vati sevedzisvondo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoshushikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kuzivisa kuti vadzamara vakaendepi. Vamagaya vatiwo vanoziva kuti pakava nechido kubva kuhurumende hazvitori nguva kuwana ruzivo rwezvakaitika kuna vadzamara.
Tinoshuwa chose hatifare nokuda kwokuti hurumende inofanira kunge ichichengetedza kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu. Yakundikana kutizivisa kuti Itaidzamara ari kupi, uye zvekare yakundikana kunyatsoratidza shungu nokuda kweupenyu hwevanhu. Saka tiri kuti isusu Mwari vanotarisira kuti tizive kuti nerimwe ramazuva kana tikasava responsible nemaitiro edu, Mwari vachazotarisira kubva kwatiri.
Nezuro mudzimai wavaitaidzamara akaendesawo tsamba yake yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika achikumbirawo kuti vamunangagwa vamubatsirewo kuwana ruzivo rwezvakaitika kumurume wake. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire hurumende panyaya iyi, asi hurumende yakaisa mubayiro wezviuru 10 zvemadhora ekuAmerica semubayiro unopiwa munhu anenge akwanisa kunongedza kuna vadzamara. Vaitaidzamara vakapambwa musi wakurume 9 2015 vachigerwa musoro mumusha weGlenview 7 nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vasati vapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, vaitaidzamara vakamboshandira masangano enhau anosanganisira The Standard neStudio 7. Vakazosiya basa rekutora nhau vachiti vava kurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Ndozi Freedom Dakajari ndiri kutaura nezvekupambwa kurikitwa vanhu munyika yedu yeZimbabwe. Ndiri kuno kuCape Town, South Africa.
Taurai.
Ya, zvinhu zvinokwadza tsereki zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Kushiya vanhu vachipambwa isingakwanisi kumira-mira kuchasikutsvaga kuti chii chinonga chaitika, kunyanya pana mukoma Itaidzamara. Zvinhu zviri kushungurudza nyika yese mukatarisa izvezvi nezviro vakadzidza 5 years. Vasingazvikwani kuti zvakafamba sei, chii chakaitika, asi hurumende inongoti tingobatsira kutsvaga tiri kuita sei vasina zvavari kuita. Zvinhu zvinorwadza zvakanyanya zvikuru.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Maonero angu panotoroneta panoda kuti panyatsokutsvagurudzwa kuti chii chakaitika kubva pakutanga kurudziswa mapurisa ekuareas kwavakanga vachigara ivo vaitaidzamara, kuti vakambonyatsokuiongorora here nyaya yacho, vari kuita nezvei sofa, vari kuitsvagurudza here kuti zvakamira sei. Asi kuti paonekwe mudzi kuti anichanyatsokumira-mira nezvazvo, panonga panotinetei.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naTendelani Moyo, ndiri kuVictoria Falls, Zimbabwe.
Kwakadiiko kuVictoria Falls mukoma?
KuVic Falls kuri right.
Nhasi tine gango, muda kutaura nenyaya ipapo.
Ndiri kuona sekuti vanhu havasi kubatwa zvakanaka zvechokwadi. Hurumende ngaipindire zvechokwadi, cause vanhu vari kushungurudzwa nemapurisa esecurity iri kutoshungurudza.
Ko kuVic Falls uko panyaya yecoronavirus kwakamira sei?
Haa, panamba hatisati tatambira mashoko ekorona. Ndiri kuairport izvozvi, ndoshandira kuVic Falls airport.
Asi pane vanhu here vanomira vaya vachiona kuti temperature yemunhu yakamira sei?
Ehe, varipo vepost health vanenge vachiongorora vanhu mapassengers kuvamungeke kuti haana here korona iyoyo.
Ivo vanenge vakapfeka here hembe dzatiri kuona idzo vakazvivhara nemagrovos nezvimwewo?
Ehe, ndizvozvo vanenge vakapfeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Z Zimbabwe yakabatana nepasi rose nemusi wesvondo mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose kana kuti International Women's Day. Vachitaura pakucherechedza zuva iri, gurukota rinoona nezvemadzimai munyika Amai Stembiso Nyoni vakati hurumende iri kuita zvose zvainogona mukusimudzira vanhukadzi.
I think it has done very well. Look at the ministers of state. We have 50-50 men and women.
Hurumende iri kuedza nepose painogona kusimudzira madzimai. Ukatarisa mumakurukota ematunhu, tine madzimai makumi mashanu kubva muzana. Muvashandi vehurumende, madzimai ndiwo akawandawo.
They came into the civil service quite a long time ago.
Gurukota rezvemadzimai Amai Stembiso Nyoni vachitaura vari parunhare. Muchirongwa chedu chanhasi chakanangana nevanhukadzi, Mike Howe weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Stabile Dewa kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva reInternational Women's Day iro rinokomemoritwa musi wa8 March gore regore rakatikoshera semadzimai nevanasikana, and zuva iri riri kuuya takatarisana nenguva yakaoma zvikuru munyika yedu yeZimbabwe, apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru anosanganisira kusabudirira pane zvemaleadership positions. Mapositions avari kuoccupy eleadership ari at 15% or below, izvo zvifudo zvinotariswa pabumbiro redu remutemo atinoti constitution, iro rinotaura kuti madzimai nevarume vanofanira kunge vane mukana yakaenzerana 50% pamaleadership positions.
Kunze kwenyaya dzezvemaleadership positions, tiudzeiwo zvizhinji pamusoro pezvemamwe matambudziko amakatarisana nawo semadzimai.
Zuva iri riri kuuya pamadzimai emuZimbabwe akaremerwa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune nzara, havana chiri kupa vana, vana havasi kuenda kuchikoro, vasikana vari kumitiswa nenyaya yekuti masikuti havasi kuafoda, uyezve havana zvekuenda vadya kuchikoro, savanopedzisira vakuopta kuenda kunororwa zvavo. Totarisa iri nguva yekuti madzimai ari kutadza kuita access kune yatinoti pachirungu masection reprotective youth rights.
Tinonzwa vanhukadzi vachiti vanhurume ndivo vari kumbunyikidza kodzero dzavo. Pane vamwewo vanhurume vanoti vakadzi vakabatana vanokwanisa kuzvipa mikana yekuzvisimudzira. Nyaya iyi yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi inogadziriswa sei, uyezve ndiani anofanira kutora matanho ekugadzirisa nyaya?
Ini maonero angu, machallenges atiri kufesa izvozvi semadzimai ingori nyaya lack of political will from leaders edu, kusatongoda chaiko chaiko, because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu, vanhu vangowana mvura yakachena. Machallenges atiri kunyanyofesa ari kukonzereswa nenyaya dzekuba chaiko chaiko kunoitwa nevatungamiriri venyika, and zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kutibira apa kuti vazadzikise maresponsibilities avo. Kunana South Africa, kunana Rwanda, muno masika, kunana Botswana, hakuzoita zvekuti munhu anongodyira 1 meal pazuva makuseni kusvikira masikati pamozongodya manheru pamukana, kuti anodya manheru masikati nemakuseni osvikira nenzara. Zvemuno muzvazi wenyanya up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu.
Murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Stabile Dewa vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Howe weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zuva reInternational Women's Day. Takatarisa zviri kuitwa nevanasikana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvekurima vaParentsShiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padandemutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. tabatashuka kwa magumu ya chirongwa chedu cha nasi iwa ine suzwa kare mangwana anokuweni kaine mufaro ndini wenyu jonga kandemi rindri mu Washington DC ndi kusia mina ntungabili nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA ndebele.